Kanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechina gumi guru 17 2019. Makaterera kustudio 7 nemhenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mutengo wechingwa wakwidzwa kusvika pamadhora 10 nemashanu. Bazi reZimbabwe Parks and Wildlife Management Authority rinoramba kuti pane mhuru dzenzou dziri kuendeswa kuChina. Tichanzwavo zvamunofunga imi vatereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wesangano reBakers Association of Zimbabwe vaWellington Peyama vanoti vanobika chingwa vawedzera mutengo wechingwa kubva pamadhora mapfumbamwe kusvika pamadhora 10 nemashanu sezvo gorosi rave kudhura. Vapeyama vanoti zvave kunetsa kuwana mari yekunze yekutenga gorosi zvopa kuti vakawanda vaitenge pamukoto apo iri kudhura zvakanyanya. Blessing Zulu weStudio 7 abata vapeyama.
Kufamba kukwira kuchingwa chinombokwira sekuti chinenge chichitenge tichimhanidzana nenyaya dzemari dzatinge tichida kuti mungoza kuti mari dzese dzakuwanika pamusika mutema munyika medu muno tine dambudziko rekuti hatina mari dzekuti tikwanise kutenga mari dzekunze. Saka zvino zvinenge zvichikonzera ndechekuti patinge tichida kuzoti titenge gorosi redu kubva kunze uku kunenge kuchidiwa mari dzeikoko. Saka mari dzeikoko pamusika mutema dzinenge dzichikwira. Saka ukatarisa chingwa chedu patiri kuchiita retail $15 system tinenge tichitoona kuti kana takatarisa muuri uremu hwemari yekuamerica inenge itori 70 cents. Chingwa chai chinenge chakatodzikisisa chaizvo. Dambudziko ratitoriwo naro nderekuti ivo vashandi vehurumende sekutaura kwatogara tichiita nevashandi varimwo muno munyika havasi kukwanisa kuwanawo mukoro kunoenderana nechi nekusasimba kuri kuitawo mari yedu yemuno. Ndo zvekutoita kuti basa redu ritonge tiri kuomesera vamwe vedu. Asi dambudziko zhinji ratinaro nderekuti tizokwanisa kudi kuti tizokwanisa kunotora zvekushandisa zvekuti tibikise chingwa kubva kunze kwenyika.
Sika sangano reGrain Millers Association of Zimbabwe hari kubatsirei here nekuti tinombonzwawo kuti rinombowana mari kuReserve Bank uku?
Magona kutaura kuti rinombowana riwane mazuva ari ose ose. Saka kunyange zvazvo mukada kutaurira kuti tikaenda kuvanogadzira iyo flower yatinoshandisa kana kuti gorosi muchaona kuti vazhinji havatorina zvachose vakamira kushanda nguva yatirebei munongova zvinhu vanongova matura asina chinhu. Saka tinotopona nekuti zhinji yacho tinotoidini tinotoiwana kubva kuSouth Africa, Mozambique nekune dzimwe nyika idzi.
Kuti mukwanisewo kunyatsowana chouviri chingwa chingafaniri kutengeswa mari?
Chinofanira kunge chichienderana nekutoti kazhinji kacho tinge tichitoenderana nekuwanika kunenge kuri mari pamusika pamutema. Dainge ichiri mari yedu seyakudhara iya yekuamerica yataishandisa chingwa changa chinofanira kuita 8-9%.
Asi iko zvino chiri kutengeswa pamari iyi pane mari yawedzerwai?
Katakatarisa kumusika mutema tinge tichitarisa kuti chiri kutoita 70 cents. Asi ndo $15.50 iyo. Asi zvinhu zvacho zvinoramba zvichitiomera zuva nezuva.
Muri kumbotaurawo here neReserve Bank nenyaya idzi?
Izvo igaro ziva renguva nenguva ndo tinogara tiri mumatare acho tichikurukura nehurumende tichida kuonesana kuti zvirikufamba sei. Chidova negwana acho chikuda kuti vaedze kuti vatibatsire nayo mari yekunze kuti tikwanise kunge tichiita kuti zvitifambire zvakanaka. Asi ndofungawo nekuda kwekuwandirwa kwemamiriro asina kuita zvakanaka, mari yacho yekunze iyi inenge ichitinetsei.
Mutungamiri wesangano reBakers Association of Zimbabwe vaWellington Peyama vange vari parunare muHarare. Kurwiswa kwevashairi vemagonyeti vekune dzimwe nyika kunonzi kwatanga zvekare muSouth Africa. Kumpumalanga kunonzi zvizvarwa zveSouth Africa nezviro zvakange zvichimisa magonyeti zvichiudza vatyairi vekune dzimwe nyika zvikuru vekuZimbabwe kuti vasiye ipapo marori avakange vachityaira vadzokere kunyika dzavo. Sangano risingade kuona vatyairi vekune dzimwe nyika vachishanda muSouth Africa reATDF rashedzera kuti vanhu vaungane mangwana chishanu kuti varatidzire vachiti vanoda hunhu hwavo nemabasa avo. Tabata mukuru kweHuman Rights Watch kuChamhembe kweAfrica vadiwa Mavhinga kuti vatiudze zvavaona.
Nhamo yevatyairi vematraki mahombe vemagonyeti South Africa vanobva kunze kweSouth Africa yatangazve yakambenge yamira zvishoma. Asi ko zvino tiri kunzwa kuti kudunhu remupumalanga vatsigiri veboka rinonzi ATDF vari kuti havadi zvachose vatyairi vanobva kunze kwenyika. Nezuro chaiye vakatanga kudzivisa vatyairi vachimanikidza vatyairi kuti varase zvavakatakura. Tinotori nenyaya yekuti kune vatyairi vaviri vakanzi varase mumwe marasha mumwe chibage chainge akatakura vachinzi vasiye motokari ipapo vadzokere kwavakabva. Uyezvewo vatyairi kunyanya vanobva kuZimbabwe vari kushungurudzwa kunzvimbo dzakaita sana Alberton North kuFreightbos. Vatyairi vekuZimbabwe vava kumanikidzwa kunzi vachisiya mabasa zvichinzi hakuna mari, asi ichingori nyaya yekuti kushungurudza vatyairi vanenge vachibva kunze kwenyika nekuti zvinenge zvichinzi kodzero dzavo hadzina kusimbaradzwa pamitemo. Asi kutyora mitemo idambudziko guru riri kusanganikwa naro nevatyairi vemotokari huru munyika yeSouth Africa.
Nhasi dambudziko iri ranga rapera here, ranga radzika here, uye hurumende iri kuti chii pamusoro pezvakaitika izvi?
Dambudziko iri harisati rapera, hatisati tanzwa kuti hurumende ine urongwa hupi hwekuchengetedza vatyairi kuti vakwanise kuita mabasa ravo nemazvo pasina kuvhiringidzwa nekushungurudzwa.
Vadhuya vaMavhinga vari parunare neStudio 7. Sangano rinomirira vararidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinoti rinotambira nemufaro danho rakatorwa neApex Council rekuzivisa hurumende kuti vashandi vehurumende varinomirira havachakwanisa kuenda kumabasa nekuda kwekushaya mari dzekufambisa. Mutungamiri wePayTUZ Dr. Takawa Firajo vanoti vanotarisira kuti Apex Council iri kurevesa nekuti munguva dzapfuura vaishandutura mitsambo vokurudzira kuti nhaurirano dzimbopiwa mukana. Studio 7 yaedza kunzwawo divi reApex Council, asi mutungamiri wesangano iri Amai Cecilia Alexander vati titaure navo nhasi. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 naDr Show pamusoro penyaya iyi.
Hongu idanho rakanaka kuti vese vanotungamirira vashandi vehurumende vaone kuti vavanotungamirira havana mari dzokuenda kumabasa. Saka isu tinotambirawo veApex Council kuti vasunura, asi hatizi kuti kusunura kwavo kusunura kwaivo kana kuti vasunudza, nokuti zvatinovazivira zvikuru zvakawanda. Wozoti papera mazuva mairi kana matatu woona futi kuti havasati vasunura vaakudzokera vaakuti ngatimbopai mukana kuhurumende timboenda kumanegotiation. Isu tichizva kuti manegotiation anongoita katatu chete. kana matenderana mariyo badako kana makona na moendisa kwa arbitration bati wangweda wanungura mbawashi taisa position paper eta zesa po akisata mbo zao uchinzi waenda wakanotambira wa position paper ya uru mendi saka atisa kitanya soona kuti lashunu rachaezo erika kuti waita sila sunu zane uru mende
imi nengo zenyu zanga za garao za ziwi sakuta atisiku kwanza mbe chenda wakuma basa zaka mira ose iparishu
chataka tindaya ne nengo zedu zino vakuma 10 provinces kuti timbo panguwa kuti wataurirane ne zime nengo zisiri zedu nekuti incapacitation haibati varairi zepituz saka muzvikoro vari kutiudza kuti muri kudavira avo vari kune mamwe maunion uye zvine vasina maunion vari kuonekwa vachidiscasa vachitenderana kuti ngatingotoraiwo iko kanzungu kanouya musi wefriday kana musi wefriday wauya uyo toudza hurumende kuti iye zvakona ng'anga murako achida saka danho riripo nderekuti kubva vhiki rinouyaho hationi varairidzi vachienda kuzvikoro saka vhiki rino vari kupedzisa kutaurirana nevamwe varairidzi vekuna mamwe maunion nevamwe varairidzi vasina maunion
muri kuitawo here misangano kana yatingati reach out kuhurumende kuti munge muchigarawo pasi muchigadzirisa matambudziko aya
hongu tinonyorera hurumende nokuti every time tinogara takanyora kuhurumende kana pakatotanga kotero takatonyora kuhurumende titoizivisawo kuti varairidzi havasina mari mungangoona vanhu vachienda kuzvikoro mukafunga kuti kunodzidziswa uku hakuna zvavari kuita vamwe vari tinotengesawo maputi kuvana vavo vechikoro vamwe vatinoitawo maextra lessons vatinofunga sekuti hakuziko kurayiridza saka taikumbirisa kuhurumende even nomusi weworldteachers day tikakumbira hurumende kuti ione kuti yakwanisa kubhadhara varayiridzi zvichienderana nemari dzavaitambira kana vaitambira 450 to 550 US dollars asi pakazochinja yakuenda kumaRTGS mari yavarayiridzi haina kuzochinjawo in terms of value saka takaapila kubva kuna president tikaita mapetition kumaparlamentarian tinogara tichinyora kuna employer public service commission as well as nokuendawo kuline ministry of education tichivazivisa kuti purchasing power yavarayiridzi yemari vhalu yemari yavarayiridzi yakaerodewa nokuti yakasara kumaRTGS asi waitambira maus dollars saka zviri nani kuvapa maus dollars kana equivalent yemari yavaitambira kumaus dollar hatidi increment hatidi chimwe chinhu asi tinongoda kuti izvozvo zviite nani
Dr. Takafira Joe vari parunhare kumasvingo Toguru tinopikisa munyika reMDC inotungamirirwa naAdvocate Nelson Chamisa nezuro rakaumba chikwata chichange chichiongorora nekugadzirisa nyaya dzeuori mumakanzuro emunyika pamwe nekuvandudza mabasa evatevedzeri vatatu vavachamisa Godwin Manguria anotipa nyaya inotevera
Mutauriro wavachamisa Dr. Ngulule Kosivanda vaudza vatori venhau kuti chikwata ichi chichange chichitungamirirwa negweta rine mukurumbira munyika Advocate Thabane Mpofu uye chaumbwa nekuti vachamisa havadi nyaya dzeuori vati vachamisa vanogaraunzwa kuti kune uori huri kuitika mumakanzuro nekudaro vanoda kugadzirisa dambudziko iri
saka vativo ndinoda kuti ndigadzirise panel inoongorora nyaya idzodzo ichiita kuti vanhu vagone kuwana kwekutaura kana pane zvaitika zvisiri uye kuti ivo vazivewo kana kune chiri kuitika vokurumidza kuzvigadzirisa
MDC ndiyo inotungamirira makanzuro akawanda munyika yose uye vasivanda vati dzimwe nguva vanonzwa kuti makanzuro ebato iri anokanganisa basa mushure mekuudzwa zvekuita nemakurukota ehurumende ayo anobva kuzanu PF vasivanda vati chikwata ichi chichange chichishanda nevagari mumakanzuro ose ari munyika uye vachamisa vachatambira nekuita zvinenge zvabva kuchikwata ichi
tinenge tine manhamba atinoti mahotline atichapa vanhu kuti vanogona kufona chironguva dzipi vachitaura kana pane zviri kuitika zvavasingafarire kana kuti zvinomira zvavanofunga kuti zvinomira zvakanaka izvozvo tinofunga kuti zvichabatsira kuti tizive zvakawandisa zvinoitika zvinenge zvichitadza kuzivikanwa utungamiri hwepanel famba uchitaura nevanhuzvo
mukuru wesangano rechitungwiza nemanyame residence association vamavelas kumalo varumbidza danho ratorwa nemdc vachiti zvakakosha kukosha kurwisa uori matunu anoshanda aripasi pema kanzuru.
Saka tinofara chose kuti zvatora hazvo nguva yakareba kuti danho iri ringe richiitika. Asi kuitika kwaro ikoku kunounza hope, kunounza tariro kwatiri sevagari kuti zvichida zvingaitawo kuti mafambisirwo anoitwa mabasa mumakanzuru edu ange asina huori kana chioko muhomwe mukati.
Vanoongorora zvematongerwo enyika vakarerekera kubato rezanu PF vagadzira chirumanzu vaudza Studio 7 kuti hapana zvitsva pane zvaitwa neMDC vachiti yave kutevedzera donzvo remutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa rekurwisa uori. Vati MDC yatora danho iri nekuti inoziva kuti mumakanzuru mazhinji ainotonga mune uori unotyisa, asi vati zvakanaka kuti bato iri ritange kugadzirisa uori uhu. Vasivanda vati vachazivisa dzimwe nhengo dzechikwata ichi munguva pfupi inotevera, uye chinotarisirwa kutanga basa mukati mumasvondo maviri anotevera. Zvichakadai, vasivanda vazivisa kuti vachamisa vapa mamwe mabasa kuvatevedzeri vavo vatatu, uye izvi zvakanangana nekusimbaradza bato nezvirongwa zvaro. Amai Linet Karenyekore ndivo vachange vachiona nezveparamende pamwe nekuumbwa kwebato. Muzvinafundo Welsh Mencube vachange vachiona nezvemabasa ebato pamwe kuzvidzana nedzimwe nyika. Kozotiwo vatenda ibiti ndivo vachange vachiona nezvegwara rebato pamwe nezvekutongwa kwematunhu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Mutauriri weZimbabwe Parks and Wildlife Management Authority kana kuti ZIMPAC vatina chifarao varamba mashoko ekuti Zimbabwe iri kuda kutengesa mhuru dzenzou 35 kuChina nekuPakistan. Sangano reAdvocates for Earth rinoti rine umbowo hwekuti nzou idzi dzaifanira kuburitswa munyika nezuro nanhasi, richiti uku kutyora chibvumirano chesangano rinoona nezvekuchengetedzwa kwemhuka pasi rose reConvention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora kana kuti CITES. Blessing Zulu West Studio 7 abata vafarao.
Isusu nye yatiri kutobatsirana nayo zvinyaya huru yatinayo senyika kana kuti sebazi rinoona nezvekuchengetedzwa kwemhuka inyaya yakuona kuti mhuka dzawana chikafu here, dzawana mvura here, dzawana kuchengetedzwa kwakakwana here, nekuti nekuona kuti mhuka idzi dziri kugarisana zvakanaka here nevanhu varogara kune mhuka idzi, vari kuwanawo here cheuviri kuti vabatsirikane. Dzimwe nyaya idzi vanhu vanondotaurawo nekuti nyaya yatakatarisana nayo izvozvi gore rineri tese tinoziva kuti kwanga kusina mvura, mvura haina kunaya, mhuka dziri kuda mvura, tinoda kuti tise zvibhorani zvinoita kuti dziwane mvura. Ndozvatakatarisana nazvo, ndo matambudziko atakatarisana nawo.
Saka hakuna nzou dziri kutengeswa here?
Gore rino kubva richitanga hatina kana musi watakambo totozviona zvinyorwa muma social media, ende zvakawanda zvacho hazvina chokwadi mukati. Asi zokutaura kwandaita dambudziko ratakatarisana naro izvozvo, idambudziko rekuona kuti mhuka dzedu dzachengetedzwa here kubva kune mapocha, mhuka dzedu dzawana mvura here nekuti hakuna mvura, kune drought. Vanogara padhuze nemhuka vaonawo here cheuviri, ndo zvatiri kutarisana nazvo. Ende vanhu vari kuchengetedzeka nekuti vanhu vari kuurayiwa izvo zvokutaura kwatiri kuita nemhuka dzakawandisa mumapaki madzisigara, nekuti nyika ino kuma1980 kubva toti tozitokupai semaenzaniso patakawana kuzvitonga kuzere senyika, tanga tine vanhu vashoma vanga vachigara nemhuka shoma. Asi mhuka idzi dziramba dzichiwedzera dzichiwanda nekuti sebazi rinoona nezvekuchengetedzwa kwemhuka tine zvakawanda zvatiri kuita zvinoita kuti mhuka idzi dziwande, vashanyi vauye vagadzi, nekuti tine urongwa hwakawanda hwatinotiwo community tourism. Ndo zvatiri kutarisana nazvo tichiita kuti vanhu vaonewo cheuviri, vanhu vaone mabasa, zvipatara zvivakwe, vanhu vaende kuzvikoro. Ndo zvatiri kutarisana nazvo.
Saka kubva gore zvaratanga mungati kwafa vanhu vangani nekuda kwemhuka dzemusango idzi?
Kubva gore zvaratanga tafirwa nevanhu makumi mairi neumwe achiri kushayirwa paizvino. Ende pavanhu makumi mairi ava vakaurayiwa nemhuka dzemusango vangangosvika zvikamu zvishanu kubva muzana, 50% between 40 and 40, 50% vari kuurayiwa nenzou. Kwozoitawo vamwe vanourayiwa nemakarwe poita vanoreva nemapere tine vakaurayiwa nemapere vhiki rapfuura mari nezuro kuna akaurayiwa futi negaro endi ndo zviri kuiti nekuti hakuna mvura hakuna chikafu mhuka dzinopedzisira dzaakuenda munogara vanhu saka dzinopedzisira paakuita matambudziko akadai endi mhuka idzi kana dzapinda munogara vanhu hadzisi kuuraya vanhu chete dziri kubva dzavaparadzirawo zvirimwa zvavo zvinoita kuti vanhu vafeme nzara saka urongwa hwedu ndo matambudziko makuru atakatarisana nawo kuti dai vanobatsira vatibatsirawo kuti tikwanise kuwana zvinhu zvakadai seizvi zvinoita kuti vanhu vagare zvakanaka nemhuka zvinoita kuti mhuka dziwane mvura dziwane chikafu ndo nhamo dzatiinazo
mutauriri wezimparks vatinashe farao vange vari parunhare muHarare. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Nhasi dare reSupreme Court riri kutarisirwa kupa mutongo waro panyaya yekuti vaNelson Chamisa ndipo here mutungamiriri weMDC zviri pamutemo. Nyaya iyi iri muDaily News. Mudaily News nekare vanamukoti vabvumirana kuenda kubasa kwezuva rimwe chete pasvondo. Newsday rine nyaya inoti amai Grace Mugabe vangangotorerwa purazi ravo rekumazowe mushure mokuenda kumatare edzimhosva kwakaitwa nemunhu wavakatorera purazi iri vaLangton Chapungu. Chikamu chino tinopa vateereri veStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo.
Injinetwa pabatsitsa ndozvitarira mushamusika nevanhu vari kuchema kuramba chikuchema chikuti munangagwa munangagwa asi ndovakavhota izvi nyange vakaita marari nongona kwakazara saka muri kuchemeko muchitiko muda dai achiita marari ishaya vanhu aiona kuti vanhu vachamuda ainge akatopa vanhu veZimbabwe nyazofungisisai chaizvo uchafa nenzara nyazofungisisai dai kuti paka unoona muchingoti akati pamberi zvanhu unofundza maoko handizivi kuti zvinoreva chii chamunoda chaizvo chii vanhu vezanu maura yenyika tikurai vanhu tsitsi baba vamugabe vakanga vari nani aitoti zvinhu zvikakwira aipindira mumastoro zvino munangagwa nyange vakapindazvinhu akanzwa kuti zvinhu zvakwira hatombopinda nokuti anoziva kuti anongoenda muzvinhu zvake zvinongova chikafu chake chinoya nendege kubva mune dzimwe nyika chingokoburutsirwa kumba kwake haana basa nevanhu vakamuvhotera vacho aiwa baba dzorai mwoyo wenyu batsiranai na china Chamisa mutaurirane mugadzise nyika nyika inake isitiri muno musango tashuwa mhuri dzedu haikusi kuda kwedu kuti tiwange tiwanikwa tichiri musango titambudzwa kudai taisai kutsvara tuitwa muno musango vanhu vari kuurayiwa vari kupiswa munhu unofa uchipiswa nemoto hakusi unhuwowo tiikutiza nyika yedu baba nyika yakanga yakanaka mauraya nyika dzorai mwoyo baba tatenda hangu.
Hello Studio 7, muri kutaura na Komando Mapfumo paSouth Africa paSA apo ndi Komando Mapfumo. Ndaida kukombera nauyo anonzi anosigadzira chirumhanzi uyu weZanupf achitipa iyeyo zvaizvaizvaitwa navisexalens advocate Nelson Chamisa zvekuti vaumba komishini inoridwa naadvocate vari bofu yekuona kuti makanzira dzakushanda bhochi chimera achitipa hazvizi zvitsva president Mnangagwa vakazviita ari kukopi vari president Chamisa vari kukopera zvikutuwa zvazvikutuwa Mnangagwa asitaura zvezvimabafa haana zvanoziva zvake yacho yipsi yasunga ani chiwenga vanhu vari kurama hard because of this guy barakuudza zvarikuudza zvezvasi gadzira chirumhanzi ari kupasitapura achitipa political analyst political analyst gadzira chirumhanzi chandoda kutaura chekuti gadzirumhanzi hauna munhu unomiriri wakakomenda zvezvepolitics yanoti kansela inoti mp unongova munhu ari kushandiswa muzanupf so don't comment zvezvepolitics because unoti nekuti ara zvisina basa nekutoti bhadhika tagara tine marwazo tagara zanupf tisingaidi kubva npso zezanupf chingodyiwa nemdc so musatitaura zvisina basa Perenzi ngasungwe, Energy Mtodi ngasungwe, Chiwenga ngasungwe, Kembo Mwadi ngasungwe, nezvaki iyoyo, Obiti Mbofu ngasungwe, Mwana Makumbere Hall ngavasungwe, Vana Chombo ngavasungwe, Godin gome gasum. Tonga ina gasum. Kana ikana saka yishana. Kwere zokusuka pika mfumira zoti mbukumbe ino tema ayibani alayinti na mkani. Asimam soro za mbukite. So dotela kwa hee, we are fat, fat for nothing. So commission ya hupo wanapana adi kwa president, nilete nchamita inoore na suma kansela kutu 1-2-3 as uori. We appreciate it. Tati isu zanpiefu sinabara. Zanpiefu vakari kandwe sibaba haidi lefu. So gadrachu mazwa aga tu mtazwa sinabara. Gadrachu mangtafa za mbwadi. Na tromisha jika sinyoka. Patu yusefi na wasata uwe. So maadi wanchawa sinabara. Thanks mkuma watu.
Magadi enyu muri Zimbabwe. I maonero angu na mafungiro angu. Nenamo yangu. Manetekera ndinoite. Takatiza munyika yangu. Nukuda kwenamo. Ndiri mwana wa muZimbabwe, ndakazvarwa muZimbabwe. Ndiri kurarama muSouth Africa. muSouth Africa macho tinorarama futi zvetichitya. Vanhu vashe, dena mambo tibatsira. Neimwe plan yekubvisa vamunangarwa. Munoona mabvisira vamakaita vamugabe. Ndomabvisira munofanira kuita vamunangarwa. Vamunangarwa tangatichikumbira kuti vabve pachigaro. Isu tatambura. Tanetseka kutaura kwana energy mutodi kutaura kwevanhu vakaguta vanhu vezanupf vaingoba mari dzezanupf vaiba mari dzedu isusu dzemagovernment vaiba isu mari dzedu dzenherera vachiba mari dzedu isusu dzevanhu vanotambura nhasi vanenge vakumakuvapa mukana wekutaura vakaita sana energy mutodi avo vanonzi vamugwada Eno mambo tibvisira vanhu vezanupf nokuti ivo vane mukana wokundotaura kuzpc isu hatina mukana wokusvika kuzpc zpc tinobatwa sembwa ndakanongeswa mapepa pazpc paizvo musingakangani avana neenergy mutodi avana vekwangwada avo ngavaende uko nevanhu vecheche avo mapolitics masatanism ngaende uko kuzpc noti kuti kunotishungurudzi tangatichikumbira avo vachamisa vambotibvisira vo gavhumendi takazama tajamuka tikazama tistrike mapurisa ayo ari kuungana pamahofisi enhangiri amdc tangatichikumbirawo mubvunzo kuti mapurisa echinyi ndee mdc here kana kuti ndee zanupf tizive kana ari mapurisa akafanana nekungoti akamirira mumwe munhu wese ngaabve ngavasadisturba vanhu vemdc pamahofisi ngavandoungana kumahofisi ezanupf tinoona kuti vezanupf vanozvitengera iyi ape mayometi akaonekwa ayo ndee vanhu vezanupf hasi emdc ndee vanhu vezanupf hatisekereri zvinhu zvakadaro madokta pamberi nokustrika madokta musadzokera kumashure maticha itovharai pamberi nokustrika munhu anonzi munangarwa ngaabve pachigaro
avo vange vari vateereri vestudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana siyana vachitaura vega maonero avo aya mashoko avo asina chekuita nestudio 7 tinokukokai kuti mutitumire mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika Vanhu vatema Thomas Mapfumo sezvo nguva yedu yapera rikatimbotarisa zvanga zviri munhau mutengo wechingwa wakwidzwa kusvika pamadhora 10.5 bazi reZimbabwe Parks and Wildlife Management Authority rinoramba kuti pane mhuru dzenzou dziri kuda kuendeswa kuChina tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka
soku izika.